Mumwe mugari wekwaarambwa mudunhu reBuhera South vamusande Matsveta vaudza Studio 7 kuti vemunzvimbo iyi vapererwa nemazano nekuda kwedzimwe mhuri dzemapostori ekwaMarange dziri kufirwa nehama nechirwere chekorera asi dzisiri kuenda kuchipatara sezvo vasingabvumidzi kuenda kuzvipatara. VaMatsveta vanoti mapostori aya anogara kumahombekombe kwerwizi Runde uye vanoti vazhinji vacho havana kuvaka zvimbuzi.
Karurisa zvezvi vana vanenge vakawandisa vana vanenge vachingozara murwizi nekuti dzimba dziti kutaura nedzati dzakatotiri rwizi pane rwizi runonzi Rundeve rwuripo ndorwakati dzimba dzati dzakaiti line saka paka iri yacho iyoyi ndoti kutotye kuti kana murwizi macho mvura yacho haisi kunyatsokuwirira yakangomira mira kudai saka nemvura yacho takutoityira kuti ingato inoite zvainga ndo pakabude korera yakawanda.
VaMatsveta vanoti pane mashoko ekuti mumwe muprofita akatofa mushure mekuedza kunamatira mumwe mutendi aifungidzwa kuti ane korera.
Saka isofa kutaura kudai kwakafa vanhu 2 mudzimai wakafa watakaigama rimwe zuro anawo nevamwe vari kurwara izvozvi kutaura sekuti pane 8 vari kurwara saka izvozvo zviri kutinetsa kuti zuro kwakatobatwa vamwe nacho chirwere ichocho veheroti vari kuuya zvavo toi asi help yatakanga takakumbira kuvari ndeyekuti vaise tende paarea pacho nekuti vanhu vakangoungana pabamba 1.
Vaendera mberi vachiti vechitendero ichi vanofanira kukurudzirwa kuenda kuzvipatara nekuti vamwe vavo vari kufa nezvirwere zvinorapika. Mbuya utsanana amai Dokas Mbendama ava vanoshanda kumundire Ward 1 kuBuhera West vanoti dunhu reBuhera rine zvimbuzi zvishoma zvinopa kuti zvirwere zvipararire nyore.
Manjene kuenda kwetevo kwatakuenda kuenda kwenguoko takanzwa president akurudzira zveflash toilet saka iwo paanombokundikana kuwakablan vanoti isusu hatina mari dzekuti tiwake takaomerwa nekuendesa vana kuzvikoro zvekudya saka vasina matoilet saka vanotoona zvakakosha nekuti kuchine masango vachingoti hei tinoenda kubush system.
Nekuda kwekuti vamwe vanoitira tsvina pese pese mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano munharaunda recommunity working group on health vaitai Rusike vati zvakakosha kuti vanhu vafashaidze mvura vasati vainwa.
Veruzhinji tine basawo guru rekuzvichengetedza mvura yatinenge tichinwa iya ngatipotei tichiifashaidza kuitira kuti tinge tichiuraya utachiwana vaya vanenge vachikwanisa kana uine atinoti maaqua tablets aya ekuisa mumvura ngatingei tichiisawo zvekare maaqua tablets iwawo kuitira kuti tinge tichiurayawo utachiwana unenge uri mumvura iya inenge isina kunyatsochena.
Ongororo yakaitwa nezimbabwe national statistic agency kana kuti Zimstat pakuverengwa kwevanhu kana kuti census inoratidza kuti misha inodarika 10 kubva muzana kana kuti 19.8 munyika yese haina zvimbuzi. KumaNicaland vanhu vanodarika zvikamu 15 kubva muzana kana kuti 15.4% havana zvimbuzi. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti nyaya yekorera kuBuhera South yaive yasvika kumahofisi avo zvokuti vaiva vatombozeya nemukuru mubazi rezveutano kana kuti Manicaland Provincial Medical Directorate Dr. Mnyaradzi Mukuzunga. Dr. Mukuzunga vanoti kazhinji panoenda vamwe vechipostori kuchipatara vanenge vave kurwarisa zvekuti kurarama kwavo kunenge konetsa. Chirwere chekorera chakatangira kuchegutu muna kukadzi gore rino. World Health Organization inoti vanhu 65 kana kuti 65 vafa muZimbabwe nechirwere ichi kusvika pari zvino. Muna 2008 kusvika 2009 vanhu vanodarika zviuru zvina vakafa munyika nekuda kwechirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndinoropafadzo mapinhidze.